A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7's Live Talk, coming to you live from the Voice of America in Washington, this Thursday, July 11th, 2019. Welcome to our women's segment, the Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. I'm Sithandekile Mhlanga.
And I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
Tonight on the Women's Roundtable, we are discussing the Zimbabwe Senior Women's Netball Team, affectionately known as the Jams, which will take on Sri Lanka in their opening game of the 2019 Vitality World Cup in England tomorrow.
And to join our discussion, you can phone us directly right now at 001-202-619-2077 and we'll call you right back.
And remember, Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on the 4930, 5940 and 1545 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 o'clock p.m.
And don't forget that we are live streaming right now. So please, if you haven't liked our pages yet, to join in the conversation, like us at VOA Shona, VOA Ndebele, and VOA Studio 7, so we can speak to you and you can join in the conversation right now.
Welcome once again. The topic today, the Zimbabwe Senior Women's Netball Team, which will take on Sri Lanka in their opening game of the 2019 Vitality World Cup in the M&S Bank Arena in Liverpool, England, tomorrow.
Yes, and star sports critics say the Gems, who are ranked 14th in the INF world, have the strongest chance of picking up maximum points when they do play Sri Lanka tomorrow, who are ranked 20th.
And if the team wins against Sri Lanka, they will qualify to the second round in their maiden appearance at the 16-team Global Netball Festival.
And after Sri Lanka, the team will face Australia on Saturday. So those who miss tomorrow's match, you can catch up to on Saturday before they round off the group matches with a game against Northern Ireland on Sunday.
And the netball team is already in the UK. It arrived in England last week, accompanied by various government officials, and have been welcomed by the diaspora community and businesses, who organized a welcome ceremony and provided them with various packages for their welfare.
They were also welcomed by the Zimbabwe ambassador to the UK, Christian Katsande. Some Zimbabweans living in Liverpool and others from across other towns have flooded the city to give the Gems all the support they need.
And despite this being their first appearance at the World Cup, experts say they can bank on the veteran talents of Captain Perpetua Siachitema, Pauline Jani, and a host of emerging talents such as shooter Mercy Mukwadi, among others.
Other countries represented or representing Africa at the World Cup are South Africa, Malawi, and Uganda. So please join in the conversation. If you happen to be in Liverpool and if you're planning, or if you happen to be in the United Kingdom and are planning to attend any one of these matches, please come and share your ideas with us. If you've met the team, come and talk to us. We'd like to hear your views right now. And also, if you're at home and you're rallying behind the Gems, please also come in to the conversation.
Yebo ke lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa ngodaba lwamantombazana ngathi ke omama ke abadlala ibhola lokuqaga le netball bona ke sikhuluma nje sebevele besengilandi lapho abafike khona ngeviki edluleyo njalo sokwenziwe imicimbi etshiyeneyo ngoba lapho bahlangabezwe ngezinye izizalwane zeZimbabwe ezihlala kulelo lizwe. Njalo sibonile ukuthi bebehamba leziphatha amandla zikahulumende lakhona ngale ke bemukelwe bemukelwe esigodlweni seZimbabwe esikhona leNgilandi ngu-ambassador. Njalo sibonile lezi zalwane eziningi abamabhizimusi labanye bebanika okuchiyeneyo okwenzela ukuthi sasibona ukuthi isikhathi esiningi amaqembu eZimbabwe ayasilela kwezemali ngakho ke osomabhizinisi laba babanike okuningi-ningi abathi kuzabancedisa nxabe kulelo lizwe ukwenzela ukuthi bona umqondo wabo wonke ube sekulungiseleleni umdlalo abazawudlala. Siyabona njalo ukuthi kusasa bazadlala ke leqembu leSri Lanka khona le eLiverpool ke eNgilandi. Njalo beqeda ukudlala labo nxabe nqobile bazahamba ke kuhlandla lesibili lapho abazadlala khona leAustralia ke ngomgqibelo. Ekucineni ke bazadlala leNorthern Ireland kodwa imidlalo elandelayo kusukela lapho iza kuya ngokuthi badlale njani imidlalo leyakuqala. Yikho ke lapho kuzagxila khona ukuthi okulandelayo yikuyini. Sibonile njalo ukuthi lanxa kuthiwa baqala ukudlala kodwa kulabanye abathenjiweyo abakhangelela ukuthi bengakhuphula ubuciko njalo bebangela ukuthi iqembu leli linqobe. Labo ke bona ngabangani sebexoxeshe kakhulu kulo mdlalo sibo mafika izolo kulo kapteni ke uPerpetua Siyachitema lo Pauline Njani labanye nje abaningi-ningi kodwa omunye ngwaziwa ngokuhlohla uMercy Mokgwati. Njalo ke ayisibo bodwa abaphakathi kwemidlalo le kulabanye njalo labo abamele amazwe e-Afrika sibona kule South Africa, kule Malawi, kule Uganda kodwa amehlo athenhlo kuqembu leZimbabwe lama-Gems ukuthi kambe lona lizadlala njani. Ngakho ke siyacela ukuthi lapho khona usitshayele ucingo siza kutshayela back sikukhulume lawe usitshele usiphi imbono yakho ngokuthi ubaxhasa njani nxa ungekho khona ngale eLiverpool eNgilandi uzabe ubabukele yini. Sizwa kuthiwa ngesikhathi abadlala ngaso ngapho kuyabe nje kuyisikhathi se-lunch time khonapho kubo-1 uzabe ubabukele yini kumabona kude kumbe kuyini uyabe ukwenza ke usitshayele ucingo sixoxe lawe lapha sizwe umbono wakho.
Kune avo vachangobva kupinda muchirongwa nhasi pachirongwa chedu chewomen's round table chemadzimai tiri kutarisa isu mutambo mukuru wechikwata chenetball chemaGems uyo uchange uri kutambwa kuLiverpool mangwana panetball world cup. Tiri kutarisa isu kuti imi munoona sekunge Zimbabwe ichabuda sei. Tinoona kuti pari zvino Zimbabwe yakatosvika imomo muLiverpool uyezve takaona vachitambirwa nemuzinda weZimbabwe uri muri UK imomo uyezve nezvimwe zvizvarwa zveZimbabwe nemakambani mazhinji ari kubatsira raramo yevasikana ava vari ikoko. Tinoona kuti pari zvino chikwata ichi chiri kutarisirwa icho kunge chichitamba mangwana pamutambo wacho wekutanga. Regaiti mbonzwa kubva kune avo vari ikoko kuLiverpool nevamwewo vatsigiri vechikwata ichi chemaGems kuti vari kuti chii nemaonero avari kuita mutambo iwoyu wamangwana.
Morari iye zvino vasikana vari kufara, vasikana vari vagadzirira vose pfungwa dzavo dzakatarisira kunda. Vose vasikana vari mucamp vari kufara chaizvo.
Tiupeni tenu tida kuvarova zvatsva takamboona mukati meupenyu.
Mutambo uyu ndivasoti vakafara manjoi pane yese yatinayi hatisomboona dambudziko rekukunda. Tinotongokunda ende mapoinzi chitongoatora.
Mukutaura natariro mbendane ndikukumondorongeza tinongotarisira kuti pamavangaitawo zviri nani. Ndozvatirikungoshuvira kuti pamavangaitawo zviri nani kuti tizive kuti tingataura kuti vaite zvipi kana tizvipa. Tinongodawo zviri nani, mari zvavo dzangangotifadzawo.
Munotambaonetball
kunoku ndiri kutamba pashuta.
Halo mama moyo, makadiko?
Tiriko makadiwo. Chokutanga kusatya, ngavasatya. Kunyange Sri Lanka yakasimba asi ngavabvise kutya, nokuti mukatanga matcha musati mapinda mugemu munonga matozviwa kudhara. Saka ivo ngavave nokusimba pamberi pavo, then vonyatsosimbisa mawing defender nemadefenders acho. Then mashuta ayo ari prepared. Anything chinoita any bhora ravanee vangobata ive iri score. Tainyatsotrena zvakasimba-simba uye tobvisa mwoyo wokutya, nokuti muchingopinda kuti mutange kundotamba mukava nekutya hana dzine dzakutorova saka kuti muzokwanisa kutamba hamuzokwanisi kutamba zvakanaka. Already mune matotya kunyange vanhu vaya vaida kuvakunda mune matotya, saka tongoti ngavabvise kutya veni vokurudzira ana ma defenders kumaka please ngave vanomaka vasasiwa
ikapedza ne Sri Lanka Zimbabwe iri kusangana ne Australia nemugovera ichizopedzisa mitambo yayo yemugungano iri ne Northern Ireland nesondo Australia ndiyo iri pamusoro mamiriro eurongwa hwezvikwata pasi rese Northern Ireland iri pachinano chechipfumbamwe kunze kweZimbabwe zvimwe zvikwata zvakamirira Africa makundano aya eSouth Africa, Malawi neUganda.
Apo tirikunzwa kubva kune vakasiyana siyana tanzwa kubva kune mutauriri we James Maimba Mapranga uyari ikoko ku Liverpool anga ari kutaura kuti morari kuvasikana yakati one day uye zvitikanzwa mazwi yakasiyana siyana tanzwa zve player ye James ichitaura iyo kuti vari kutarisira kuti mangwana vachawanikwa ivo vachirova chikwata che Sri Lanka saka pindai muchirongwa kana muda kuti kufonere mva manyora namba dzenyu makaisa zvakare makode numbers enyu tichange tiri kuedza kubata coach murairidzi wechikwata icho chichema James avaloide mukunde vachange vari pachirongwa chedu saka pindai muchirongwa hamugovataurawo kuti muchange muchivatsigira here kana kuti zviri kufamba sei nyanya varimo muBritain tirutai tinoona padande mutande iro reinternet vazhinji vanga vari kuposta vachiti vari kutsigira chikwata ichi saka toda kuti tuinzwe kubva kwamuri kuti muri kuenda here kunotsigira vasikana ava mangwana kana musingakwanise kuenda mangwana na muchaenda here nemusi wemugovera vachange vachitamba zvakare uyezve nemusi wesvondo pindai muchirongwa mutudze pfungwa dzenyu
yebo ke njoba sketsacho mavela sokuti kulabanye khona ngale England isizalwane seZimbabwe ezixoxele abadlali laba okunengi nengi omunye wabo ke ngubongi matsamure moyo yena ke uxoxele intathele izindaba yethu uEzra Chisafanda khonale njalo uthi uyasixoxela ke ukuthi kuhamba njani khona ngale asimlaleleni nje okwemsuzwana
Mina, I'm one of those people who are in full support of the GEMS. Abankazana yetu lawa avele eZimbabwe, ukuze sirepresenta lapha United Kingdom. We have never in the history of our country really gone this far nge netball. Abantwana laba basifake emepini sivili and hachi asikujabula lokho esiyikho khona. We are so proud of them. We are so proud of the GEMS. Usobala ukubana ba precious ngoba khangelani ukuthi basifikise ngapi. Khangelani ilizwe jikelele sivili abantwana laba. They've made us really proud. Kunjalo nje ke asizameni lathi ukuthi siyane sibancedisa ngokufundraiser siyaleni sikhupha khonoko okuncane esilakho yes every little will help even isikhathi lesibe lapha United Kingdom sizameni ukuthi kubuya kwethu whatever we have we still need to contribute towards their upkeep asiphumeni sonke ikakhulu labo abase United Kingdom kumbe abase duze le United Kingdom the people from German people from Europe le ama European countries aduzane le United Kingdom can we please all come and support the GEMS tomorrow there's a kick off ma preliminary stage 1 games lapho sana khona le group the team yetu idlala le Sri Lanka asibuyeni ke sonke e Liverpool sihlangana labo ke u Adeline, Clarice, Felicitas, Joyce, Ndaizwe, Patricia, Pauline, Perpetua, Rudo, Shaline, Shannon and Yusla sibathembile asibuyeni sibe lamavuvuzela yethu mina enami sendilungisele Asibuyeni sibili asibuyeni kusasa I kick off time yabo 11:25 ku court 2 e Liverpool
Ikambo leZimbabwe lesibayeni sika group A
Lo bekuyintathela izindaba ethu yesachisa sifandene kuxoxela obonye matsamure moyo omunye wabaxoxele welizwile ke liyamenywa khona ukuthi liye baxhasa labo abadlalayo
I was Sandakile we have right here on the women's round table the coach of the GEMS Lloyd Makunde makadiko vamakunde tinokuchingamidza ine mufaro
Nofara makadiko
aiwa tiri wadi tingada kuziva kuti chikwata chagadzirira here pari zvino zvakamira sei mukamba menyu
mukamba makanaka zvingaite ma players are all ready to go mangwana.
Ma players api amungati mimi vazhinji vangange vakatarisira kuti vatambe zvine mutsindo mangwana.
Vese vakatikutarisira kuti vanotamba vese kuzi ma players acho vari kutamba zvakanakisa.
Tipeiwo team list yevanenge vari kutamba mangwana kuitira kuti vanouya vanenge vachisapota vazive kuti vanenge vari kusapota vanana.
Hatisati takuburitsa seven haisati yapo ichaannounswa mangwana just before the game.
Maybe if I can just ask you in English, what is the mood like in the camp right now?
Hello?
Hello, if you can just tell us what is the mood like in the James camp right now as you prepare for tomorrow's match?
The camp is good. We've got the best of moods right now in the camp, so all the players are ready to go.
Also, we see that this is the first time that the Gems are actually participating at this tournament. How are you preparing them? This is a world stage. What do you say to them as a coach?
Actually, it's been overdue representing the nation at the world stage. So we are all geared up. The players are actually psyched up. Just the fact that they are playing in a World Cup. Everyone would want to play in a World Cup anytime, any given time.
Please hold on. We have a few people that are also coming on who would probably like to say a few words to you. But ndikunzwa kuti pana Auntie Hilda Nkomo vari panhare parizvino. Hello, Auntie Hilda, makadi? Aiwa, matsikwa ka mu Britain umone vasikana ve netball ava mungati chii ezvizva mungataura tina coach wavo pana pa Lloyd Makunde ameno kana muine mazwi amungade kutaura parizvino.
Okay, oh va Lloyd Makunde. Isusu tinofara ne team yevana vauya maZimbabwe for a long time vasiri kuuya kuma tournament. Saka nezviri kuitika, I know people they are missing nezvematongerwo enyika nezvevana. Ekuri kuti vanhu tangwesa musoro pamwe chete kuti vana ava vaone kusapotwa because vana vedu. Hapana patingasanganisa zvinhu. Kuoma kwezvinhu kumusha nezvegavhumendi nezvebhora zvinhu tu zvakasiyana. Saka tatingoti dei vana ava vawanawo sapoti, full support and moral to prompt them kuti varambe vachibudira because the more yatinozodzokera kumashure handi maiona kuti kana mukange muchitamba musingakuzve vanhu vasingaimbe vasingatambe you go down. Kuti vana vakurudzirwe nesusu tisimuno kuaavarengi vanhu tiende kunowokera bhora tichikuza tisimudza fulegi yedu kuratidza kuti tatikwa nevana vedu muno mengeni ndokuta zvingatifadza nokuti ehe zvinoshungurudza zvenyika hazviteedzerwe nokuti ava vana vedu hapana patingatisusutiti isusu taakurudzisa kuti taakutovawandira ipapo but at the same time vanhu vari innocent etangovasapotawo kuti zvitiitire zvakanaka and ivowo vanoenda mberi nokuti hakusiko kuguma kwaita nyika but vana ava vachiri kuenda mberi lasiri kuda young youth as well to join netball as if they will know that we will be going abroad so everyone will be anxious to do that to be a netball player or a football player, any of them, they will be like, they are encouraged by us as well as parents.
Aiwa, batai makadaro pana standakile aripanapa, arikudao kutaura ne mi nesindebele star, you can go ahead.
Yebo ke singabu iguwe sisi Hilda siyathanda njalo ukubonga abasixhasayo lapha kukhasi lethu leFacebook uJunior Mpofu njalo abanye bebekhona lapha kodwa nisababona ungani amabizo abaginyiweyo lapha yifoni hhayi ngiyaxolisa kodwa nxa usixhasa kuhle njalo siyacela ukuthi abanye labo besixhase sibe baningi lapha lisilalele ukuthi sixoxa ngani lapha ngama-Gems ke-netball team esengilandi edlalayo njalo ke siyezwa ukuthi emoyeni lapha sesilo omunye umhlonitshwa wethu u-Elvis Mpofu omunye lawo obeqoqela la amankazana okunye Kodwa singabuyi kuye umnumzana Mpofu ngizakubuza ke Mankomo ukuthi selike lababona yini abadlalayo labo njalo umomo unjani khona ngapha.
Ngababona mhlabe efika but kasethi kade ngakakhandi kade ngelele nje ukuthi weekend coming off then we can go and support them as well.
Ye bathabile abantu khona ngapho umomo unjani?
Bathaba sibili mhlabe efika labona labantu besabela bebathakazelela ukuthi sebefikile ngoba nathi anti singamaZimbabwe no matter we have got different nationalities but if you are a Zimbabwean you are a Zimbabwean.
Yeah,
we are you spend your citizen, but at the same time, we are the troubles which are under the 7 years, which means that it is a God which is a corner, lad.
Yeah, we have a corner in Kusasa.
Kusasa, you have a corner.
Ah, you will take a cool. Yeah, ungabamba khonapho. Ecingweni mbijana sithatha omunye umhlonitshwa. I would like to welcome Mr. Elvis Mpofu, who's in the UK and is one of the community organizers who have also contributed to the netball team. How are you, Mr. Mpofu?
I am okay, thank you.
Yes, if you can tell us about your organization and how you have helped the netball team and what you are doing now.
Yeah, we are Zimbabwean. We are just a Zimbabwean community in Manchester. Our name, the name of the community club is Manchester Warriors Community Club. What we do, we started initially as a football club, but now we expanded to be a community club, which is not just being based on football, but on all our sporting activities, which covers our community as a whole in Zimbabwe.
Yes, so, and how are you assisting the women?
What we did as Manchester Warriors, we gave an opportunity to host the Zim Gems on Sunday, the 7th of July. So what we did to organize a fundraising, we organized a fundraising which was held at the Old Belgians Football Club. So we had the chance to meet family and friends who came around. We wanted to come and meet the team. Because at the festival, I met the team when they came in on at the airport, so and then we waited on them on Sunday. So they had the chance to meet family and friends, which was an open event for everyone, anyone who was willing to come and see the and wish good luck to the team. It was a very, very, very well organized thing, and it seems they enjoyed it so much, and they were so in good spirit.
Yeah, okay.
We had a lot of
yeah, ungaqhubeka.
Ngathi nje kwaba into enhle kakhulu. Sathola abantu abaningi kakhulu, abantu bevela abanye bevela eLondon, Birmingham, all over nje England. Ngoba yaba into ekhanya yaba it was so successful kakhulu. And ama Zim Gems bona bathaba kakhulu because abaningi baba le chance yokubona izihlobo zabo kade bazibona labangane kakhulu. And the local temple all lift the spirit yabo, and we had a lot of donations from abantu ababuyabezwa in kind of cash kuba kusenzakala nje thina esakwenzayo ngesandla.
Ye, kuyini elikhandle ukwenza liyabe likhona yini kusasa kulo mdlalo kumbe lizabukela kumabona kude kuhamba njani?
Thina njengabanye abakhona abazabe hamba, thina nje organization abaningi bazahamba sibathe bazabe khona nge-weekend ngabe off, but abanye bazahamba kusasa. We've got a group yabomama esayenza la i-fundraising i-TV-we izawe ikhona khona ngale kusasa, vele bahamba ngobuningi babo besuka eManchester. Abaningi banjalo bazawe khona ngeSaturday. Thina as a Manchester Warriors besithembele ukuthi sihambe ngeSunday sibabona bedlala ngegame yabo ngeSunday, which is I think last group matchup, and then sizabona ukuthi senze njani khonapho ukuthi siqedise konke lokho esasikwenzile i-fundraising yabo, ngoba ngesanda sisatholanga ithuba lokuthi sibanikeze imali yango konke nje sakwa-organiziwe kwakukhona kwa-collectwa donations. So sizahamba thina ezi-Manchester Warriors ngesanda siyebona-ke umdlalo wabo lo abazabe udlala ngesanda, and then after that sizathola ithuba lokuthi sihlangane lawo sibanikeze lokho esakutholayo.
Hayi, kuyezwakala. Hayi, ungahambi, ungabeki phansi ucingo, uhlale khona pho siqale sithathe umlaleli saphenduka njalo ku.
Hello, caller.
Yebo.
Hello?
Hello.
Hey, Makadi, this is Messi.
This
is Makadi, this is Kotete. I what? What did you say to me? Ehe, tipewo pfungwa dzenyu mune mazwi api amungataurire maJames ayachanga ari kutamba mangwana. Daima mune radio repaduze nemi nekuti I think parikuita maungira kana muine radio dzikisai volume bichana. Because atishakunzwa imanje tiri kunzwa muri kutaura zvakanaka chaizvo but hatichanzwika manje. Okay. Yachitaura henyu mazwi enyu ekupedzisira kuti mazwi api amungavape vasikana ava vakamirira kuutamba mutambo wavo.
Vanongoda kutenda kuti vasikana vatitambirewo zvakanaka kunze venyika ikoko vatidzirawo trofi kuno kuZimbabwe. Tinongofara chaizvo semadzimai kuona mukana akadai kutambira kunze kwenyika. Saka tinongoti dai vagonawo vatamba nesimba vauyowo netrofi yavo nemari yavo nekuti zvinotisimudzirawo muZimbabwe vose vakahwina betsera kuno tinenge tichisimudzirwawo pamakare vedu. Saka tinongoti vasikana tambai nesimba tisaramba tingokuna mapfurai musapanike tambai zvakanaka shingaiwo mumirewo semadzimai nekuti madzimai vanhu vanofanira kunyasa kusvika kupfuura vanhu varume.
Imi maimbotamba here mutambo iwoyu wenetball kana makambotambo here?
Hongu ndakambotamba.
Maitamba pakotisheni iti?
Ndaitamba ndiri pasenta.
Aha, saka mungataura chisenta ari kutamba wakamirira Zimbabwe?
Ndinongotiwo senta akamirira Zimbabwe anofanira kumhanya zvakasimba. Achidefendawo bhora. Saka anofanira kuenda matii mana ose achidifenda. Saka ndinongoti kana pana senda ari kutambirawo Zimbabwe ndinoti ndamhanye zvakanyanya.
Aiwa mashoko makukutu, tinokutendai chaizvo Sister Messi, muve nezuva rakanaka. Aiwa tinotenda, thank you very much. So we have there a caller from South Africa, Mercy. She says she used to play netball and she was playing at the center, so she's edging the center for the James. She says you have to be particularly fit and you have to run all over the place and make sure that your goal is to score. That's what
that's
she's
interesting.
Advising.
Yes, and we have Tabani Ncube saying, wishing them all the best. Yebo ke kuhle, wankumuntu ke utsho njalo. Sesibuyela kuwe ke Mnumzana Mpofu. Njengomuntu olobuciko lawe ekudlaleni imidlalo yenguqu leyo, lanxa kungabe sifazana laba abadlalayo, suke wababona yini bedlala kumbe betrainer, beqeqesha, njalo ungathi kuyini elikukhangelele, kuyathembisa yini?
Hayi, esakubonayo thina hayi, khanya kuyathembisa ngoba bebuye lapha eManchester badlala leqembu lamantombazane awalapha nje adlala labo umdlalo we-netball. Hayi, esakubonayo sibili hayi, kuyathembisa ukuthi bayawina. And then Tuesday bahambe bazodlala badlalele neqembu le-top elite club yalapha eManchester eWigan eduzane laseLiverpool. Banqoba iZim James iwine 93-20. Kade sivukele nje abantu besithatha live ngoba nje kade singekho. Hayi, esikubonileyo kuyajabulisa and kuyathembisa sibili ukuthi bayakhatshana amantombazana.
Yebo ke, if you can explain to us njalo in English ukuthi so far the games they have, the preparatory games you have watched, how have they performed and what's your outlook on the oncoming games?
Oh yes, yeah. What they did actually, they played It wasn't such a friendly match, but an exhibition match against one of our local Manchester club on Sunday when they came in. What we saw was the brilliant touches of the girls, how they are playing. It seems that they are top of the, they are very, very on top of their game on them. They are very well, well prepared. And then they played one of the elite clubs on Tuesday. What's it called? They call them the Halton Ladies, which is based in Wigan. The Zim Gems won 93-20. They won very, very convincing, which shows that how prepared they are. And the spirit is so high in the camp. So we are expecting something, a trophy coming to Zimbabwe this time.
Ye kodwa indlela abebedlala ngayo nxa sesibaqathanisa lamanye amaqembu la abazadibana lawo eSri Lanka labo Australia ubona ingani bengamisana labo kumbe bona hayi bangcono kulabo kakhulu.
Hayi, ngokubona kwami ama iqembu la lingcono kakhulu kulabanye laba engibabona. Of course Australia iye engani top of the ngaba ingani ngayiqinile kancane kodwa esikuboneleyo thina hayi kusinika elokusini. Isibindi sibili siyathemba ukuthi ama-gems ethu azanqoba. Loba nje ungeke uzokube lule kodwa hayi siyathemba ukuthi bazonqoba, bazahamba sibili bayafika khatshana sibili kule World Cup.
Yayi kuyezwakala-ke uhlale khonapho-ke ecingweni sithathe umlaleli saphenduka njalo kuwe.
Hello Tariro.
Hello Makadisheng.
Ayi wathi likho maskwera seiko kwa Murugu.
Moshe Kasera, Moshe Masera Saini.
I watched the Wadi Tutora named Murukupi sister.
Mom Joko Mondorongezi.
Ehe. Tunona Chikwata Ichema James Changi Chirukutamba Pam Tambo Wacho Ne Sri Lanka Mangwana. Iwe ungava ti wachi mazwi ako ekuva shingisa kana kuti ekuva tsigira.
Tinongo wa tsigiro kutiva ito shurinani.
Mm-hmm.
Kuti chimbonzo mare sauza arinani muno muZimbabwe kuzi kanyanya nema disappointments.
Iwewe unotamba ere netball?
Yeah.
Ehe, unotamba pa position ipi?
Ndiri pa shooter.
Saka ndiwe unoita kuti kana timu ikaruza tobva taziva kuti ndiwe.
Ndine waichaini wamunozoblema paipai.
Saka apa tomboti uri kutaura na shooter wema James ungamuti chii?
Ndongo muza kuti ndiye ane chikanda ichocho chese.
Mhm.
Saka iye ngato simba.
Mhm.
Ngato simba ngatoita kuti zvinhu zvitobuda zvakanaka kuti ndiye ane mutambo wacho wese iye.
Mhm. Unoona zviri nyore here kuti vabereki vawanikwe vachitsigira vana vanenge vachida kuita zvemitambo. Iwe uri kuwana rutsigiro rwakamira sei kana uri kutaura kuti ndoda kumboita practice ndoda kuita zvakati nezvakati.
Vabereki vanofanwa kutsigira vana kana vachida kuita zvemasports.
Mm-hmm.
Zvinofadza kuti inini ndakatombotanga ndisina support iyoyo but vakatozongoona kuti zvitori mandiri ende ndozvandinotofarira saka I think vabereki vanofanwa kusiya vana vachiita zvavanoda kuti vaite kana vakuda vosiya but vananga vapiwa mukana wekuti vaite zvavanoda.
Wakatanga kutamba une makore mangani?
Ndakatanga kutamba ndine 15 years.
Saka pari zvino ungati watamba
ndichiri kuchikoro.
Watamba
saka zvino ndiri kumbotamba under platinum yenze. Kuno kungezi.
Saka munotowana kuine matimu akawanda here netball iyoyi vanhu kana vapedza zvikoro zviya?
Tinotomawana magame akawanda.
Iwe shuwiro yako ndeyei nyanya panyaya iyoyi yemutambo wenetball?
Yemutambo wenetball ndinongoshuwira kuti tiite zvakanaka seiko zvino angu ndandakamboti mirei ndichanatso kuti ndandakawana basa turi une mutambo webhora iwoyo ndandakambowana basa ndozvazvimbondita occupied mbichana but netball is my passion.
Aiwa mazwi makukutu chaiwo. Ko kune vamwe vechidikiwo vangange vari kutarisa kupinda mune zvekutamba netball izvozvo ungati chii vari kuona pari?
Alright, vechidiki
nhare dzatariro dzambo ndofunga dzadonha asi
zvinenge zviri muka.
Nhare dzako dziri kumboenda dzichidzoka taura hako kekupedzisira.
Alright, ndandichingoti sevanhukadzika tinowanzotarisirwa pasi sterei Saka kana tichida zvekutamba manetibo vana vechi diki vakadzika. Ngava tipe vana mukana wokuti vatsaridze zvavanokwanisa kuita muupenyu.
Mhm.
I'm really grateful because ndakatozowana basa through netball iyoyi.
Mhm. Waka zvakafamba sei ipapo tipe nhorondo.
Okay, nhorondo takaenda ku first aid yakatanga iri timu tichitamba takabva tazoita ma theory ma first aid. Then takabva tapasa tabva tangosarudzwa tatiri 5 tabva tapindawo kubasa ku NPS. So I'm really grateful.
Aiwa, tinotenda chaizvo tariro kunge wanga uinesipo pano uyezve ndinoshuvira kuti uchange uchitarisa here kuti zvii zviri kubuda kubva ku Liverpool uko.
Ndichatarisa ndirototi nditoonawo vamwe vangu vachitamba.
Aiwa, zvakanaka zvakadaro. Thank you so much, tariro.
Maintaining.
Bye-bye. Star, we have there a young lady from Mondoro Ngezi. She's saying that she actually got a job through playing netball, and she says she still plays it in the league in the country. And she's urging all, you know, other young girls that follow your passion, and also parents to support their kids who are interested in taking up sports like netball.
Yes, that's inspirational. I understand we have another listener, Maimoyo.
Hello, Maimoyo.
Masera saiko.
Aiwa, taswera. Tukutara nemi muri kupi?
Ndiri ku South Africa, ku Pretoria.
Ehe, ku Pretoria uko.
Ehe.
Taura itinzwe Maimoyo.
Aiwa, tiri kufara zvikuru nechikwata chedu chiche netball. Ehe, tinongovimba kuti dei Mwari vakatungamirira tikawinawo pazuva ramangwana pavachatanga kutamba. Asi ndoda kungovakurudzira hangu kuti vasava vanotya ngavarembe vakasimba ngavasimbe zvokuti vachingo tinoshuvira kuti every bora rinoza richibatwa nashuta rive rinonwa madefenders make sure kuti pamabhora ose anenge achida kupinda kundomwiswa neve imwe team asava anonwa vava disturba kuti vashaiwe kana mukana chaiwo chaiwo kumwisa.
Imi muri kutaura semumwe munhu akambotamba na iroro bhora renetball, titsananguroo asi makatamba here kana muri kutamba?
Aiwa, ini ndanga ndichitotamba bhora chaizvo ndinorifarira zvakanyanya, ndinorifarira netball, ndoifarira kudarika vamwe wose mabhora ose. Saka aiwa, kutamba ndakatamba chaizvo.
Manga muchitamba muri paposition ipi?
Ini ndanga ndichikwana pa defender, ndanga ndichikwana pa wing pa wing defender futi pose ndinokwana.
Saka mashoko api amungapiwo vasikana ava vakamirira kutamba mutambo wavo wemangwana?
Mashoko angu ekurudziro ndokungoti vasapenika ngavave vakasimba vasambotya kana vabasatya. Hazvina mhosva kuti varefu sei vanhu vachitamba navo. Iwo as long vane moyo wokungoti tinokunda vanobva vakunda vasasiyiwa vave vanomaka zvakanyanya kunyanya kumadefenders. Defenders, sender, wing attack ive inopa mashooters, sender pose pose ngaive inozara imhanye pose pose ikwane nemawing attack edu agone kupa mashooters kuti agone kushuta bhora. Madefender obva achidefendawo uko kuti vasagohwesaka nokuti kuvakamwisa ukoko vatinoita tosara. Saka tinongoda kuti mawing attack ngava anobata basa, sender basa, wing defender vave vanodefenda.
Aiwa, manyatsotaura tazvinzwa kuti imi munonyatsoriziva irori bhora renetball. Muve nezuva rakanaka, totenda chaizvo kunge mamuri muchirongwa chedu.
Aiwa, totenda, maita basa.
Ehe, tiri kunzwa kuti tine mumwe muteereri zvakare. Halo, kola.
Halo.
Ehe, tiri kutaura nani uyezve muri kupi?
Muri kutaura na Everson, ndiri kuUK.
Taurai tinzwe, muri kuUK kupi mukoma Everson?
Ndiri kuredi.
Ehe, muri kuenda here kunoona vasikana?
Tiri kufanira kuenda kunovaona nekuti tiri kuda kumbodzorawo mapoints kuvarume vakadyiwa. But chandanga ndiri kuda kunyanya kucontributa ndechekuti ngavabhadharwe mari dzavo. Zvinobhusta morale yavo ende zvinoita kuti vatambe nesimba. Munhu kana uchitamba uchiziva kuti aiwa at the end of the day in as much as you are representing the country,
mm-hmm.
You are also going to get my payoffs out of that.
Mm-hmm.
There's no way that they Simba. So, ndochikumbiro chandinacho kumhuri yeZimbabwe kuti vasikana vedu ngavabhadharwe mari dzavo dzakakwana. And inini ndiri kuti we are behind you, tichikusupportai, tinokunamatirai kuti Mwari atiitire zvakanaka. Mwari aitire kunyika yedu zvakanaka.
Aiwa, mashoko makukutu chaizvo. Uyezve imi pane zvamuri kutiwo here muchaenda muchinotsigira nazvo, tichiona kuti nyaya iyoyi yemuhoro nemari nezvimwe zvinenge zviri kunetsa.
Aiwa, mari tinobatanidza kanzatu kanzatu, mari dzatinenge tinadzo kuti tisapote vamwe vedu.
Aiwa, mashoko akanaka chaizvo. Tinoshuvira kuti mukwanise kunge muchienda muchinoonawo nepedu, muve nezuva rakanaka. Bye-bye. Star, I think you have another caller.
Yes, Star. Says, what is the law? Moyo, Ekingweni, Linjani, Nomzana Moy.
Yes, Linjani.
Hi, Sia Pilo. What's Niga Umbono Wako Motaba Luce Kutwin?
Hello.
Hello, yes, Sia Wuzo Moy.
Hello.
Yebo.
Hello.
Aungizo.
Hello.
Hayi, faka ke phansi, veka phansi ifoni baza kufonela njalo. Siyakudinga kakhulu lapha ecingweni, baza kufonela. Kodwa ke kathesi sabeka phansi ifoni yakho, sizabuya kuwe njalo umnumzana Elvis Mpofu. Usitshele njalo okunye ongakwengezelela ngomdlalo lo wamantombazana, bengathi wabo mama ukusasa. Kuyini okukhangelele?
Hayi, singakwengezelela ngathi nje cela abantu bebuye ngobuningi babo. Into engayigcizelela kakhulu ukuthi bezama ukuthenga amatikiti ngoba amatikiti athengwa ngokuphangisa kakhulu, akhanya asephela sibili. Ngoba besikhangela nje amatikiti angikhona asethenga aphela. So abanye sokuselela angaladura kancane, kodwa abantu beze ngobuningi babo bezosupport iqembu lethu. Ngoba lapho besiyamike sile hope khona yokuthi bengaphathelani inkomitsho, ngoba lathi njengoba balo bakhuluma nje ukuthi abafana behlulekile ngale AFCOM, so sikhangelele kakhulu kumantombazana yethu.
Ye, nxa usithi lawa amanye amatikiti ayaphela sokusela nganabiza mbijana, abantu bayakwazi ukuthi bathenga ngapi njalo?
Yeah.
Ayimali.
Hayi, ungahamba kule link yangkhona, especially ungahamba online, it says World Cup, Netball World Cup tickets. It just takes you wonke nje kuma takes you to all the options. Bazakunika ukuthi ama games athengwa yemalini lapha lapha. Ngoba ama tickets abe £10 so far, but now asephelile. So kusele abo i-gold ayi £35. That's the only remaining ticket at the moment, especially for igame yakusasa nge-Friday. Beya nge-Saturday ngoba i-weekend esethengwa phela wonke, especially igame yethu eZimbabwe. Iyeqala ngo-9 kodwa amatikiti esephelile.
Ya, yebo ke, kodwa abaningi lanxa bengahambanga bayenelisa ukubukela kumabona kude angithi.
Yebo, iSky Sports is covering all the games live on Sky Sports 1. So wonke umuntu ongekho ongakwanisa ngokuhamba uzabukela kuhle ku-TV. I'm sure kuzabe kulabanye abazabe bejengisa ku-online labo ku-Facebook. So abantu bonke sicela sibukele support enamantombazana ethu. Ngoba lapha bafike khona ku stage lesi amadoda akadazama sehluleka. So this is our only hope.
Yebo ke, hayi, kulungile, ubambe khona lapho ecingweni sizaphenduka kuwe ke sithathe umlaleli.
Hello caller.
Okay.
Ndiri kunzwa kuti caller wedu dropa regate mbochingamidza vari pano pa live stream yedu tina top fan wedu Courtney Mempi. Courtney arikusite mavhi muri sei aisi kunoti riwadi. Gigi Jojo anzi tipindewo, aiwa tinokuchingamidzai. Tandi wegumbo anzi evening, I'm watching you from Johannesburg ku South Africa, kwakadiko kwa muri. Nyaradzai Mwagura Gumbo arikuti well done coach for just qualifying. Nyaradzai arikutaura iye coach wema James Lloyd Wade Makunde vanga vari panhare nesu vachitaura ivo kuti morari yemukempo yakanaka chaizvo asi tazwana nhare dzavo dzichidambuka. Honorable Atwell Mukandara vari kuti ngavasatiitire zvakaitwa nemawarriors. Elton Mafarari kwaanzi ndiri kuteerera zvangu ndiri muno muJohannesburg. Ndinoshuwira rombo rakanaka kuvasikana vedu ari kutaura kuti maJames hanzi ndinokushuwirai rombo rakanaka. Elton Mafarari kwa ari kuti ngavashingirire zvinoita. Prosper Chipers Chipanga hanzi moda hanzi shuwa munoda kufonera vekuchande vekuchando chete. Hanzi kugara kuzimu imhosva here? Regai nditenge airtime ndizvifonere ndimkoma Prosper Chipers Chipanga mkoma Prosper tipei namba dzenyu muone kuti hatifoni here. Asi ndirikunzwa kuti tine mumwe muteereri. Hello Jonathan.
Hey, hello makadi tete.
Tiri wadi tiri kutaura nemi muri kupi?
Ndikumondoro ndizvi patezi dzimplata.
Ah, mondoro ngezi nasi iri kupisa tatiri kutaura nasi sitariro vanga vari kuti variko ikoko zvakare. Tinokuchingamidza emoti pawo pfungwa dzenyu pamusoro pemutambo uyu uchange uriko mangwana.
Mutambo wedu handione chinonetsa. Chinonetsa ichinoda motivation, maplayers edu ngaapuwe mari chete. Ndokuti vamotivate nyika yavo, vamiriri venyika yavo, vasimudze mureza wenyika yedu. Padenga. Saka tikaita zvinhu zvekuti zvinozonyadzisa zvekuti vanoda vakuboikota havachadi kutamba zvinhu zvinotidzikisira munoona zvinoitika.
Saka dai maiwana mukana wekutaura neivo vari kuronga mitambo iyi maiti chii?
Vari kuronga mitambo. Ungo watengo wauza leo kuti kwa players yedunga iti kuti awane mari kiseto international standard yi kuti chine njini salamba chinguwa wana nukarisiru kwa pasi.
Aiwa mashoko makuku tuti nukutenda ichaisho saka mchange muru kuona ere netpo yo yimuri koko kumondoro ngezi mchayi wana pai.
Chaeza kuri tuono kuri kana pani pari kuyo ituwa love broadcasting chinenge tuchida kuri chito yuono obozi inika yedukai Zimbabwe ni mizuri.
Aiwa ichokwadi tinokutenda ichaizvo nerudo rwamaita kuti muuye muchizoti tikufonerei muri kumondoro ngezi uko move nezuva rakanaka. Star, we're hearing there from Jonathan Chimombe from Mondoro Ngezi, which is the same place actually from the lady who called earlier on Tariro. He's saying that his main case is that the players should be paid their bonuses because he says he feels that if they are not paid fully, they may boycott or, you know, they may not put in their best foot forward. So he feels they should be paid their bonuses.
Yeah, kuhle lokho ukuthi bebhadalwe benikwe inzuzo zayo kwenzela ukuthi bedlaleke vele gunya njalo kuyaba ngesilungu kuba motivator. And Mr. Elvis Mpofu is also playing another important point, obvious though, that the well done to the netball team. They've managed to do what the men have failed to do to reach the World Cup. Yes, we are going jalo mnumza nampofu. Siyezwa njalo kuthi bengaqeda umdlalo wokugcina. Amanye eminye imidlalo siza kuya ngokuyo ukuthi badlale njani. Ubona ingani bengaphumelela kuleyo mdlalo laba abanye abazadivana labo bona bengenza njani. Kuyikuthi bengafika kulelo hlandla.
Hayi, lapho sekuza uzawuya ngokuthi bahlangana labo bana kodwa la njengoba ngitshilo nje ukuthi thina sikubonileyo esingubonile so far hayi amaGems azimisele sibili ngoba ispirit sabo so hayi and ngendlela abadlala ngayo angithemba ukuthi khona iteam engizabamisa sibili. We are looking forward to ukuthi bangawina sibili amaGems amaningi kakhulu whether they put in front of them amaGems yethu azimisele.
Yebakhona
lesakitwa ni preparation yangkhona khanya ibe khona sibili hayi khanya bayenze kahle kakhulu.
Yebo kuyeswakala. Bakhona ozibonele ngawakho ukuthi ngempela balobuciko yini ongababetha ngamagama sesizwe abanye nje bekhulunywa.
Yebo. Hayi kade ngikhangele nje kade ngibona kulawo ukapteni wabo Pepe Chintong Pechinia hayi ngimbonile sibili uyadlala kakhulu. kuzoba lo center wabo lo ongani umuntu angani ngifitshane kancane kodwa hayi ngithanga usulela hayi bo ontombazana bayagijima ke lo hayi bo ngimthembile sibili ngibambona isibonele ngawami sibili
ngangiubaneliqakathekile
kodwa hayi badlala kakhulu
yeah kuhle nyabeni sithi nyake ngizwa ukuthi kuthi ijubane liqakathekile kakhulu nxa umuntu esesenta lapha
yebo kakhulu kakhulu hayi ngiyabonile sibili ukuthi hayi lowo ke hayi labelungu laba uzalagcwalisa nzima kakhulu abala chance lapha abadluli kuye so sithi hayi simthembile
kodwa ungathi umdlalo lo wokuqaga wona lawo uyabukelwa kakhulu njengoyinguqu wonke umuntu ukhanya uzawubukela ngezinga elifanayo lo abesilisa kumbe hayi
njengoba ngishilo nje ukuthi namhlanje ngithe sibheka nje lapha sithe sikhuluma labantu bona organizer yabe-Liverpool abase-Liverpool khona ngala bahleli namankazana ama-tickets ngendlela ahamba ngayo kukhanyayo umdlalo omkhulu sele abantu bonke bazabe bebhekile uyabe uphuma ku-Sky Sport. I-Sky Sport is one of the biggest sports television lapha e-England so kukhanya uzawubukelwe kakhulu kakhulu
So
themba labantu bakithi bakhala eZimbabwe bazawubukela njengabantu bonke nje emhlabeni support team yethu.
So in other words, would you say the netball games are also as popular as the football games, or is it just in the UK, not Zimbabwe? What do you think?
Honestly, I'm not too sure about Zimbabwe at the moment, but since Zimbabwe qualified for the World Cup, I've seen a lot of coverage of the Zim Jams, and then which I have never yet seen before. So I think it's becoming more and more popular, and then it's going to be. I think qualifying for the World Cup is going to put this game in the country on the map, and everyone is starting to notice that netball is just not a school sport, because mm-hmm. a lot of people just know about netball while they are at school, at high school, and then it finishes, they all forget about it.
Mm-hmm.
But this. It's shown that it's not just about a sports field where just we played the school and then left there. It's just a sport, it can be a career for someone else.
Yes, sir. You just mentioned something very important earlier on about the ticketing. For those that want to come, where do they get the tickets? And also, how affordable are they?
The tickets, like I said before, there's a lot of affordable tickets. They start from as low as £10.
Mm-hmm.
for adults and £7 for the kids. So you just have to book them online
mm-hmm.
because they are running out so fast.
Mm-hmm. Thank you so much.
The cheapest is from £10, and then the most expensive one at the moment, the gold one, is of £35.
Mm-hmm.
It's not really that much, but I know because of the popularity of the sport, it sounds a little bit a lot, but I think it's worth it to come and see our girls do their thing.
Mm-hmm. Thank you so much. Tinatendai Mashonga, Rusisima, Vindrikuno Kumalawi, Anzi Makorokoto for qualifying the Tendai Mashonga, Rusauro, top fan Wedu Wenga, Temban Muka, Anzi, we are behind you, girls. I'm watching you from Cape Town. Akunoku South Africa, uyeje kune katanzwapo, kubva kuna vampofu varikuti ivo kune avo varikuda kuenda kunoona majames achitamba mangwana. Zivai kuti kunotengwa matikiti, anowanikwa iwo under I think World Cup, amenu panotengeswa matiketi, asi varikuti matiketi mamwe arikutangira pa £10, uyeje mamwe achisvika kuma £35. Ndokutaura kwavarikuti, saka varikukurudzira kuti kune avo varikufunga kuti varikuda kuzonoona majames mangwana, ngavakwanise kunge tarisa online kuti vaone kuti vatenga matikiti avo kuitira kuti musazoti masvika ikoko monzwa shinzi hamuchakwanisa kupinda mazara. Wenga itemba nuka kuti Studio 7 keep up the good work for giving us news from home and abroad. Aiwa ndokutenda isa.
Yes, just remember the reminder the schedule. So tomorrow the Zimbabwe plays with Sri Lanka, and Saturday is Australia versus Zimbabwe. In July 14th, that is Sunday, Northern Ireland and Zimbabwe. And the rest of the games the schedule will depend. It will be determined on how the netball team plays. But the preliminary stage, which is stage one, of which the three matches in Group F and E, that includes Australia,
New Zealand, Northern Ireland, Malawi, and Zimbabwe, of course, Barbados, Sri Lanka, and Singapore. So, siyabona ukuthi ke nxa bezadlala ke njalo ngolwesihlanu le Sri Lanka ngomgqibelo le Australia, then the Northern Ireland ngesonto okunye kokuzalandela. Kutsho ukuthi kuzayenziwa ukuthi badlale njani la manye amaqembu lawa ke sokuzabonakala ukuthi bazadlala njani.
Hello caller.
Makadiko.
Siriwadi asi nare ikoko kwa muri radio mbodzikisai mbichana because ndiri kuzvinzwa ikoko.
All right.
Otherwise amuzonzvika zvakanaka.
Makadiyeyi.
Aiwa tiriwadi tikutaura nani uye zvemuri kupi?
Inondi Samuel Jenya ndiri kuzvira asi South Africa.
Taurai tinzwe muri kunzwa iri mugango iyi.
Hatainzwa iri mugango yevasikana vedu vaenda uko kumbono ita zvakanaka kunotambira nyika uko.
Ehe, munoti chii nazvo?
Ndinoti vasikana ka ngavarege kuita sezvakaita vakomana zviya zviya zvokuti vanoita politics yekuti vanogona kutamba bhora vachipitode mari. Izvo mari kana isimuka haisi problem asi mari ichazovapo zvitambira nyika ihwine then kana mari yazovapo mozopuwa mari.
Mamwewo mashoko ayo mukoma, saka dai manga muine mukana wekutaura neivo vari kuronga mitambo iyi maiti chii?
Handaiti inini ngavaratidze vasikana vose vari kutamba ngavaratidze skill yavo vachitamba bhora. Then zvinozovaitirawo kuwana mamwe mabasa mberi nekuti vanogona kutogwa nevamwe vanotamba vozotopuwa mamwe mabasa akakura kudarika zvavari kutambira zvenyika zvishomashoma izvi. Vanotozowana mamwe vanovapika vozotamba mabhora ravo zvakanaka.
Aiwa, tinokutenda ichaizvo, muve nezuva rakanaka. Tina John Water kuti please ndati muve nezuva rakanaka, tinokutenda ichaizvo. Bye-bye. Tinoona tina John Water kuti please call me, ndobvaisa number yake. Hanzi pamberi nemwanasikana we in Zimbabwe toti viva kuwina. Ndi John Water uyu ari kutaura ari paFacebook page yedu yeVOA Shona ari kuti please ndifonerei, ndiri kuda kupinda muchirongwa star.
Yebo ke, ungasinika elakho elokugcina mnumzana. Yes, sesibuya kuwe njalo mnumzana Mpofu ye, ungasinika elakho elokugcina. Uthini ke ngomdlalo wakusasa, uthini kuzizalwane zeZimbabwe esikhona ngapho lezeZimbabwe?
Hayi, mina ngingakusho ukuthi lokho engicizelela nje ukuthi kumele size especially laba abalapho eseduze e-UK. I-Liverpool ayikho khatshana, wonke umuntu nje uyakhwanisa ukufika lapha. Sibuye ngobuningi bethu sizosupport amantombazane ngoba lokho abakwenzileyo into enhle kakhulu ekumele sijabule sonke eZimbabwe. And we are wishing the girls all the best of luck. Ngoba sizaba supporter whether we are there or not there, we will be with you. And then tell labantu basekhaya, please we support kakhulu kakhulu lokho kwamukwenziwa amantombazane. Kodwa kuqakatheke kakhulu ukuthi abantu bechina into ze politics when it comes to e-sports. Ngoba sesibona ukuthi abaningi sebezama ukupoliticalize kakhulu. Amankazana la ayenza into enhle kakhulu. Asifalokhu zena asiwasupporteni ngento abayenzile not ukuzama ukufaka into zabo zepolitics ezingaqondakalisi.
Ye, ungathanda ukusinxweba nje indlebe ngamafitshane ukuthi kungabe kuyini okuphambanisayo kwezombusazwe lapho?
Hayi, ngisho ukuthi nje sesibone into eziningi kakhulu abantu sebezenza eseziphunga ukuba ngumsindo nje okuphuma kuma-live lokho ongakhoyo ongahlanganiyo ngisho ngomdlalo we-netball. Thinokoda kade sikulungiselela into ze-netball, sijabule ukubona amantombazane. Hayi, lokho kuzokugcwela indawo zonke nje kuma-Facebook, abanye sibe angazi ukuthi sibekwenza kanjani. Kodwa njengoba ngitshilo nje ukuthi hayi, mina engingakusho nje ukuthi asisapoteni iqembu lethu leZimbabwe, sisapoteni amantombazana ethu. Angithemba sizoqhunguba phambili.
Yebo ke, siyabonga Mr. Mpofu. We're saying there people should stop politicizing. He's saying there's a lot of politicization of the mention on social media. Hayi, sibongile ke kakhulu ukuxoxa lawe kuhlelo.
Hello Mkoma John, tinokutokupai 5 seconds chaizvo. Ehe, taurai tinzwe nokuti program yedu yakutopera, taurai tinzwe.
Aiwa, tinovashuvira rombo rakanaka vanavo, ngavangoreja kuita sevakomana zvavakatirwadzisa izvizvi.
Tikutaura nemi muri kupi?
ndirikutamurutara nendirikuno ku Zimbabwe ku Harare.
Aiwa tinokutenda ichaizvo muve nezuva rakanaka tozive kuti magetsi ari kunetsa zvakawanda wanda asi matora nguva yenyu kuti muuye pano tinokutendai. I was sad there. We have our last caller, John Water, who is saying, you know, he really wishes the team well for tomorrow's match. And like you said, most of the people are saying, please don't politicize this match. Go there to support the James. I'm marvelous in Sanganyahuye in Washington.
Yes, the one in Jalo Lomnamzana, Elvis Simple for Manchester. And obviously, Pastor Wiske, Lord, that you went to the Utah for more. What if I decide to sit and leave in Washington?